Hurumende nhasi haina urongwa wayaita kucherechedza zuva iri kunze kwekungotumira mashoko padande mutande reX iro raimbonzi Twitter ichiti inobatana nepasi rose kupemberera makore zana vanhu vachitepfenyura paredhiyo. Asi muHarare mange muine mhemberero dzarongwa nesangano rinomirira vanotepfenyura munharaunda reZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZCRAS richitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Musangano uyu wapindwa nevatori venhau, masangano akazvimirira ega, mapazi ehurumende pamwe nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko mudare reparamende. Mukuru weZCRAS Amai Sandra Mazunga vakurudzira hurumende kuti irerutse mutemo pakuwaniswa kwemarezinesi munyika kwevanoda kutepfenyura munharaunda. Vati nepfenyuro dzeredhiyo dzine basa guru pakupa vanhu mashoko akakosha. Mumwe mushandi mukuru muchikamu chezvekutyidzana neruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Rebecca Nepa, vatiwo zvakakosha kuti hurumende ivandudze pamwe nekurerutsa mutemo nepfenyuro dzinotepfenyura mumatunhu madiki kuitira kupamikana kuzviteshi izvi kuti zviwane rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Ndinoona zvakakodzera kuti pavandudzwe mitemo inopa mvumo kunepfenyuro dzemumatunhu kuti dzikwanise kuwana rubatsiro kubva kumasangano akasiyana-siyana pamwe nekupa mamwe marezinesi.
Mukuru wenhepfenyuro yeAvushen FM Muzvare Pretty Dlamini avo vapindawo gungano iri nhasi vati pane zvakawanda zvichiri kuda kuitwa nehurumende kusimudzira nhepfenyuro dzemunharaunda.
Asi tine zvimwe zvatinosanganawo nazvo zvekuti tachida kuti hurumende ipindire igone kubetseredza kuti tigone kusvitsa meseji yakanyatsozara, zvakaita semafundings wekuti vanhu vagone kuenda kuvanotsvaga kondendi vaendeko.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro pakufambiswa kwemashoko vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vakurudzira hurumende kuti ipewo mareziness kune mamwe masangano akazvimirira ega agara nguva yakareba asina kupiwa mvumo yekutepfenyura.
Asi chatinoonawo ndechekuti kune vazhinji vachiri kuda mareziness vakaita sana Community Radio Harare, ana Kumakomo kwaMutare, ana Kwelazi vasati vapiwa. Saka zvinoita sekunge pane kakumbunyikidzika karipo pakuti pakupiwa kwemareziness hazvichatinyanyotariswe kuti veruzhinji vari kuti.
Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambisa kwemashoko mudare reparamende vaCaston Mateu vati vari kushanda nehurumende kuti zvive nyore kuwaniswa mareziness.
Zvatiri kuita isusu separament kuita make sure kuti mutemo wakareruka wekuti vanhu vakwanise kuwana macommunity radio stations.
Mugari wemuHarare ada kuzivikanwa nezita rekuti Amai Wesley akurudzira hurumende kuti ipewo mikana kumadzimai kuti vatungamirewo zvirongwa zvekutepfenyura.
Asi ndinoda kukurudzirawo kuti ngavapewo mikana kumadzimai kuti vakwanise kuva varivo vanotungamira pamabasa anoitwa kumacommunity radio stations, zvakare pavanoapprova malicense emacommunity radio stations.
Zimbabwe kutepfenyura paredhiyo kwakatanga muna 1933 kuBelvedere, Harare ichanzi Salisbury, nyika ichiri kunzi Southern Rhodesia. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa gore roga roga musi wa13 kukadzi paurongwa hunotungamirwa neUnited Nations. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinotarisa mabasa eredhiyo mukupa vanhu mashoko akakosha uye kuvafadza kana kuti radio a century informing, entertaining and educating. Hurumende inonzi yakapa mareziness kune pfenyuro dzematunhu dzinodarika 14 kana kuti 14. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.